Ini ndini Jonga Kandemiri chiti ene msore na uza nasi chipiri zvita 27, 2016. Mumwe mwana anofa mumusha weMbare muHarare achifungidzirwa kuti aurayiwa nechirwere chetyphoid. Dambudziko rekushaikwa kwemari rave kupa vamwe vanhu kuti vafambe nemakadhi emaATM vachipiwa mari nevanenge vachida kutenga muzvitoro zvikuru vobhadhara kamutero kaduku. Traffic Safety Council of Zimbabwe yobatana neSouth Africa svondo rinouya kupa vatyairi dzidziso nezvenjodzi mumigwagwa pazororo regoredzva. Kanzuri yeHarare inoti hurumende nevagari vane zvikwereti zvinodarika mamiriyoni mazana mashanu emadhora. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti vagari vekuchiyadzwa vari kunetseka zvikuru nekubatwa kwavari kuitwa nehurumende. Zimbabwe Warriors, Caps United nengezi zvoita makwikwi ekumirira nyika gore rinouya. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection chevechidiki nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvezvisungo zvavo muna 2017. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne13860 ne15460 ne4930 kHz shortwave. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu nekudzvanya pakanzi like.